Ininzi ni Marvelous Mflanganya huye ndi chiti heyi no misoroye na uzedu za nasi chishanu chikumi 7, 2019. Darerezi mosha rino pamukana wokubhadhara chiuru chemadhora pamunhu semari yechibatiso pavakasungwa vashanu. Uye vari varwiri vekodzero dzevanhu vakasungirwa mosva yekuedza kuronga kubvisa hurumende zvisiri pamutemo mwedzi wapera. Vasungwa ava vakasungwa pavakasvika panhandare yendege muHarare vachibva kumusangano wakaitirwa kuMaldives. Mutumbi wavaTerence Masendeke avo vakapfurwa vakafa kuminda yemangoda kwaMarange waongororwa nhasi navana chiremba vakasarudzwa nemhuri yekwaMasendeke uye wava kutarisirwa kuendeswa kumusha kwemufi kuti uradzikwe. Paramende inopedza kunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pemabhiri emutemo achabatsira vemabhizimusi kusima mari dzavo munyika. Kambani yeZESA yoramba ichishupika kuti iwanire nyika magetsi anokwanira munhu wese nemaindastiri. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza vanhu paurongwa wekuchenesa guta kuti Zimbabwe ichange yave nemari yayo mukupera kwegore rino. Chikwata chevanhu vanozviti Broad Alliance Against Sanctions chinosvitsa mazuva makumi manomwe nerimwe chichiratidzira kunze kwemuzinda weAmerica muHarare chichiti chichabva chete kana America yabvisa zvirango zvachinoti yakatemera nyika. Muchirongwa cheLive Talk na 8 pm tiri kutarisa kutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 pm pamasaisai anoti 909 am, 4930, 6040 ne 15460 kilohertz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am, 4930, 7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti mutifarire pafacebook page yedu.